tinechirongwa chatinoti People's Vaccine Campaign chatiri kuita tichishanda pamwe chete neboka rinoita zvedevelopment rinonzi Oxfam. Tofunga munoiziva Oxfam International. Tiri kushanda navo, chinangwa chedu ndechekudzidzisa mainformal traders neruzhinji rwese kuti zvakanakirei kuti vange vachiwana vaccine yavo. Takanangana nemamembers edu emainformal traders. Tinoona kuti tikawana vaccine yedu tinenge tichibatsira kuvhurwa kweikonomi. Mamarkets edu anobva avhurwa nokuti tinenge takwanisa kushanda tisingasangani nenjodzi yedenda rechirwere ichochi. Then chechipiri, tiri kukurudzira hurumende kuti imeke shuwa kuti kune ruzivo. Vanhu vanoziva kuti kana ita kundovhaccinatwa vanoenda kupi, uyezve utaone tsanangudzo zvokuti zvakanakireiwo kuti vanhu vange vachivhaccinatwa. Nokuti tiri kuona kuti panenge pane gepi panyaya iyoyo yekuti vanhu vane information kubva kuhurumende kuti zvakanakirei, uyezve kubvisa manyepo atinoona achiuya pane masocial media kuti vaccine yakashata nezvimwe zvinenge zvichitaukwa. Uye tichikurudzira ivi nemapepanhau majournalist kuti vange vachibatsira kuendesa ruzivo nezvenyaya zvevaccination yecovid.
Muri kutaura imi kuti muri kukurudzira hurumende kuti inge ichifambisawo nyaya yedzidziso yemashoko, muri kushandawo here nayo ihurumende muzvirongwa zvenyuzvi?
Hatina kuisiya hurumende. Mukatotarisa mameetings atiri kuita, tanga tiri kugweru mazuva maviri apfuura taitova nevakuru vekanzuru meya wegweru his worship vamakombe tanga tinavo, tanga tina representatives kubva kuosiya DA nemamwe madepartments emuguta regweru rehealth vanga varipo nemanesa ekabva kugweru general hospital. Saka tinavo muzvirongwa ichi. Pachatinongokurudzira ndechekuti ivo sehurumende vazvitore pachavo kuti vazviise muzvirongwa zvavari kuita, kukurudzira kuti information inge iriko. Tinonga kuziva kwamuri kuita mukoma jonga kune vanhu vachiri kutotya kutora vaccination nekuda kwedzimamwe manyepo anenge achibuda. Saka ibasa rehurumende semaonero edu atinenge tichiita kuti vavo vaendese information yakajeka. Isusu sema-NGOs, sema-CSOs, ma-civil society organization tinongouyawo kuzotsigira zvinenge zvichinge zvatangwa nehurumende. Patakaona kuti panga pane gepi iroro, tinokurudzira hurumende kuti inge ichiita zvinizvi nenzira inotaridza kuti tiende mberi.
Muri kungotarisa nhengo dzenyu chete here kana kuti muri kupa kana veruzhinji dzidziso idzi?
Tiri kupavo ruzhinji, asi of course tinenge takandorerekera kunhengo dzedu nokuti munoziva ikonomi yedu yakabatwa neinformal sector. Asi tiri kupa kune veruzhinji, mukatarisa vanhu vatiri kuinvite vanouka. Chero maorganizations andataura vatiri kufambidzana nawo, mamwe achona anogona asina kunangana-nangana neinformal sector, but tiri kushanda navo nokuti takaona chirongwa chinofanirwa kuwanikwa nemunhu wese. Ende takaona gepi iroro pamaitiro ari kuitwa zvo nehurumende kuti vanhu hatofanira kuchiuya tichibatsira nokuti panga pachireka nyaya yeinformation. Saka yes, takanangana zvedu takandorerekera kumamembers emainformal traders, asi tiri kushanda neruzhinji rwese.